Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vopeta zvirongwa zvavo zvekutsvaga rutsigiro. Tine hurukuro namuzvare Teresa Dangwa avakavhota kuNew York musarudzo dzemuAmerica. Hurumende yotanga chirongwa chekupa vanhu mari yekutenga chikafu. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vakaita misangano yekupendera urongwa hwekutsvaga rutsigiro musarudzo iri kuitwa svondo rinouya nemusi wechipiri. Mutori wenhau weVOA Caroline Presut anotipa nyaya inotevera yamuri kuverengerwa naBlessing Zulu weVOA Studio 7.
Kwasara mazuva matanhatu chete kuti sarudzo iitwe, vari kukwikwidzana vave kuita sevanhu vari kuchuchisa nyaya mudare.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Mungati muri pari nani here zvichienzaniswa nemakore mana adarika?
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura mashoko aya kuMadison Square Garden kuNew York vachitaura nezvenyaya yevanopinda munyika vasina magwaro uye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvoupfumi.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations, defending foreign borders and protecting foreign...
Kamala Harris auraya mushandi. Vapedza makore akawanda vachivaka dzimwe nyika, vachirwira kudzivirira dzimwe nyika. Iko zvino, tichange tokwanisa kuvaka nyika yedu, kuvhara mabhodha edu, uye kuchengetedza zvizvarwa zvenyika yedu. Iyi ndiyo inonzi America kutanga.
Nhandare yeMadison Square Garden inopinda vanhu zviuru makumi maviri yainge yakazara uye vamwe vanhu vakatorarapo kuitira kuti vakwanise kupinda. Achitaura nenhepfenyuro yeWABC Virginia Avery akati,
"It'd be kind of cool to have a role model, but honestly I think Trump will do a really good job with the administration and with foreign affairs."
Mumwe akataura pamusangano wavaTrump uyu ndiNazim Karim.
"He's outspoken, he's unscripted, and he resonates with me."
Muzvare Carol Vasquez vakange vari pamusangano uyu vanotiwo,
"I really see that Trump is going to take us to the next level."
Ndinoona vaTrump vachitiendesa pachidanho chepamusoro-soro.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakasarudza kuenda paEllipse muWashington DC pedyo nemuzinda weWhite House, imba ichagara anenge akunda pakati pavo navaTrump svondo rinouya.
"It is time for a new generation of leadership in America."
Yare nguva yeutungamiri hutsva huchiri kutemwa dzinobva ropa muAmerica.
Amai Harris vakapa muono wavo neramangwana reAmerica vachiratidza musiyano wavo navaTrump.
"It is time to turn the page on the drama and the conflict."
Yave nguva yekuti titange zvitsva, tisiyane nezvekunetsa. Ndichadzika mutemo wokumisa vemabhizimusi kungowedzera mitengo zvisina kufanira. Ndichadzikisa mutengo wemishonga wechirwere cheshuga nekuderedzawo mari inobhadharwa nevanhu kana vachida kurapwa.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvainge zviri pamusangano uyu. Mumwe ainge ari pamusangano uyu ndiAngela Coleman.
"The first woman president, I would love to see that in my lifespan."
David Damatia anga ari pamusangano waMai Harris anotiwo,
"I am a gay man and me personally I like to keep my rights."
Ndiri ngochani yechirume asi ini pachezvangu ndoda kuchengetedza kodzero dzangu.
Mumwe mutsigiri waMai Harris ndi Alicia Rao akanga ariwo pamusangano uyu.
She says she supports abortion rights, pro-choice, a woman's right to choose, and I believe that she will ensure that there is not a national abortion ban enacted under her presidency.
Anoremekedza kodzero dzemadzimai dzekuti vakwanise kubvisa pamuviri, kodzero dzekusarudza zvavanoda. Nofunga akasarudzwa inini achaona kuti madzimai haazorambidzwe kubvisa nhumbu muAmerica.
Pachitariswa kuti sarudzo idzi mangange chaiwo pari zvino, zvinogona kunetsa kuti zvizivikanwe kuti ndiani anenge akunda nemusi wechipiri manheru. Mune mamwe matunhu, vamwe vanhu vatotanga kuenda kumatare panyaya yekuti mavhoti achaverengwa sei uye kuti ndiani ane kodzero yekuvhota. Nyaya iyi yatumirwa naCarol Presut weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Zimbabwe Service, Washington DC.
Tichiri panyaya yesarudzo dziri kuitwa muAmerica, vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu vavhota kusvika pari zvino kubva zvakavhurwa mukana wekukasika kuvhota zuva resarudzo risati rasvika musarudzo yemuAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zviri kuvhota musi wa5 mbudzi unove mwedzi unouya musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende nevatungamiri pamwe vamiriri vematunhu. Asi vasingakwanise kuvhota pazuva iri vakapiwa mukana wekukasika kuvhota kana kuti early voting vachishandisa matsamba kana kuenda kunzvimbo dzakakasika kuvhurwa. Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa avanove mufundisi ndemumwe wevanhu vakakwanisa kukasika kunovhota mudunhu reNew York mavanogara. Ngatinzwei vachitsanangura kuti zvakavafambira sei.
Ragore rangu rechitatu ndichivhota. Mamwe makore aya ndinosivhota musi wekuvhota chaiwo, asi ndakawana mukana wokuti ndinovhota nekukurumidza mazuva vakatipa. Saka ndakatongopfuurawo nepo chitobvo kune mumwe musangano ndovandatoti ndapfuura nepano rega ndingopinda ndione kuti raini racho rakamira sei. Kwakutopinda kwakutoona hapana kana raini, pamberi pangu panga pana munhu mumwe chete. Takutotaudzwa ko maita mauya pindai neapa pindai neapa, tata vatatopinda. Ndapinda kwakutonzi zita vanenge vaine kakompyuta kavo kane mazita emunhu wese ari registered kuvhota. First three letters, the last name means the first name. Ndabva ndavavhotaswa mukombyuta vobva vaona zita rangu ndipa screen uchitarisa kuti zvese zvakanyorwa apa ndizvo here. Ndikati handizvo, zvobva zvandichisaina. Ndosaina, ndibva ndasaina. Ndasaina kumashure kwavo kunenge kune print. Madhoketa anenge aripo akangomira, vanotoprinta as you come. Saka kwakutoprintirwa, kwakutoisirwa muchifolda, kwakutonzi ipuwa direction chenda yapo pari private, pane pachoto nepenzura ipapo, motopindawo mukakompartment kako kakatogadzirwa wotomira padesk woita musarudzo yako.
Urongwa ihwohwu hwakakutorerai nguva yakadii kubva pamapinda muchitanga kusvika muvhote munge muchibuda?
Less than 5 minutes.
Saka zvii zvamungati ichi chindo chakanyanya kuimpressai kana chakakufadzai neurongwa hwese hwamakaita?
Ndakaimpreswa nezvinhu zvakatiwa ndei. Chekutanga izvozvo zvokuti hapana kuti pane mabalodzi anenge akaungana somewhere unobviswa kana muboksi kana pai mopiwa. Zvinotoprintwa ipapo. Iwewo kana vatongokutambidza hapana mumwe munhu anozobvumirwa kuti kana kuribata. Unotoona kutoti hapana kubirira kuti munhu angati unogona kupuhwa rakatonyorwa kare.
Mavhotera amakaita nezvamakaona mafambiro ari kuita sarudzo kuno kuAmerica, muchizvienzanisawo nezvamunoona kana zvamunonzwa kumusha?
Kumusha kunotinetsei nekuti nyaya dzinobuda dzekuti pane mamwe anotouya akatozadzwa kare. Kana kuti ouya pamwe mamwe akashota asi vanhu vakarejista panozikanwa kuti munharaunda umu makarejistwa vanhu vakadai. So hauzova neconfidence yekuti pane kumwe kusabirira here kuda kuitwa ipapapo. And then vanhu vaivhota asi padhuze nepaivhoterwa ipapo waiti kana wapedza kuvhota paiva netable yanga yakaiswa vanhu vachinzi uyai ikoko, kana wapedza kuvhota uyai muzorejista pano kuti mavhota. Saka kodzero yako haisi sikiretika. Kuri yakuti kana ukasaonekwa papapa haupuhwe zvikwanisiro, haupuhwe mbeu. Saka paitokurudzirwa kutonzi uya nekuno wapedza kuvhota toona chigunwe chako kuti wavhota tonyora zita rako.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa vari parunhare kuAlbany kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vatereri, mazuwa osa anotevera, tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nechipiri svondo rinouya. Musakanganwa kuenda pamadande mutande edu anoti Facebook, WhatsApp, Twitter neYouTube kuti munzwe zvinenge zvichiitika. Hurumende inoti yakatanga chirongwa chekubatsira vanhu vane nzara mumaguta nemadhorobha nekuvapa mari yekutenga chikafu pasi pechirongwa checash for food. Chirongwa ichi chinonzi chatobatsira vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvisere uye chakanangana nekubatsira vanhu vanosvika miriyoni nezviuru mazana manomwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wedare makurukota nezuro, kurukota rinoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu vaJulai Moyo, vakati bazi ravo rakapiwa mamiriyoni 13 emadhora ekushandisa pachirongwa ichi, uye vari kupa madhora masere pamwedzi kumunhu wega wega, asi achipiwa mari iyi iri Zimbabwe Gold kana kuti Z.
Chirongwa ichi chakanonoka kutanga nekuti tanga taida kupa munhu mumwe chete madhora masere kuAmerica, zvinoreva kuti muri vanhu vashanu yaiwana madhora makumi mana tashandura kumazig. Kana tichishandisa mutengo wedhora rimwe chete richitenga mazig 13, saka pazvakashanduka takachinja kuti tienderane nemutengo wavepo wedhora rimwe chete richitenga mazig 24, saka ndozvatava kuita.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kupa vanhu mari dzekutenga chikafu ari mazig zvakanangana nekuda kusimbisa mari iyi, asi vamanyanya vanoti hazvibatsiri kupa vanhu mazig nekuti mitengo yemuzvitoro yave kutevedza mutengo wedhora wepamukoto.
Zvinobatsirei nokuti uchipinda musupermarket makosta ari kudhiraivhwa neparallel exchange rate ye40 30-35-40. Saka in the immediate term zvinotoreva kuti hakuna net benefit iri kusara kune uyo anenge achipiwa mari iyo, because uri kuipiwa at a subsidized rate. But uchipinda musupermarket, uchipinda muekonomy, makosa ari kudhiraivhwa neparallel exchange rate.
Chirongwa chehurumende ichi chinoitwa pamusoro pezvimwe zviri kuitwa nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program, UNICEF nemamwe. Vamwe vari kutambira mari pasi pechirongwa cheWorld Food Program neMercy Corps mumusha weSakubva kwaMutare ndimuzvare Memory Chaipa, avo vati vari kutambira madhora ekuAmerica 13 pamwedzi uye vari kubatsirika zvikuru.
Hapana chichapera mubaba, chekuti ndinoti panext ndokumbirawo fu, ndokumbirawo shuga, zvese zvine zvakadini zvakarongeka kuburikidza nechirongwa cheWorld Program. Chakabatana nemisbook zvino upenyu hwangu hwachinja nekujeka.
Vaenderera mberi vachiti pasi pechirongwa ichi vanosungirwa kutenga chikafu chete.
Grocery ndo rinotanga kutenga mabasic needs, zvimwe izvi ndinozonongawo nechange inenge yadini nyasara. Pane pekuti chikafu ka uine ufu nemafuta haungati handina chikafu, unongotsvaga mavheji wotobika sadza.
Sangano reUNICEF nderimwe rinobatsira nemari yekutenga chikafu. Vachipindura mibvunzo yedu veUNICEF vati kubvira muna zvita 2023 kusvika muna chikunguru gore rino mudhorobha rekaroi vakabatsira nemari vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu uye zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vaive vana vechikoro. UNICEF inoti mari iyi yakashandiswa mukutenga chikafu pamwe nekubhadhara mari yechikoro. Panyaya yekuti pari kuitwa rusarura pakupa chikafu vanhu vari kumaruwa, vamoyo vakati vese vanenge vaona izvi zvichiitika vanofanirwa kumhanyara kubazi ravo kuti zvigadziriswe. World Food Program yakazivisa munanya mavhuvhu kuti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe uye vanoda rubatsiro kusvika mumwaka wekukohwa gore rinouya. Hurumende inoti uwandu huchakwira kusvika pamamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana maviri. Zimbabwe iri kuwana rubatsiro rwechikafu kunyika dzokumadokero dzakaita seAmerica kuburikidza nemasangano akaita seWFP. Russia yakabatsirawo Zimbabwe negorosi rinorema matani zviuru makumi maviri nezvishanu. Rimwe gorosi rakapiwa vanhu munyika gore rapera rinonzi rakabvawo kuChina, iyo yakapa Zimbabwe matani zviuru zviviri zvegorosi nemupunga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangushi.
Vatereri, tinokumbira kuti mubatane nesu pamadande mutande, padande mutande reWhatsApp, muenda pakanzi updates, mochaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller nechipiri vakakurudzira kuti kurwiswa kwevanhuwo zvavo nemauto eSudan Rapid Support Forces kupere. VaMiller vakayambira kuti vane chekuita nekupesvedzera kuurayiwa kwevanhu muSudan vachatorerwa matano. Zvombo zveAmerica zvakarova nzvimbo dzechikwata cheIslamic State dzine chitsama muSyria svondo rino ndokuuraya varwi vanogona kusvika kumakumi matatu nevashanu. Izvi zvaziviswa nemuzinda mukuru wemauto eAmerica kana kuti US Central Command. Vanhu vemuBotswana vari kuvhota nhasi musarudzo yekuti voramba vachitungamirwa nebato riri pakati pemapato emuAfrica atonga kwenguva yakareba reBotswana Democratic Party here kana kuti mapato anopikisa. Bato reBTP riri kutungamirwa nemutungamiri wenyika iyi vaMokwetsi Masisi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kukukwidzana navaMasisi varume vatatu vanoti mutungamiri webato guru rinopikisa raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vaDumaboko, vaDumelan Salushando veBotswana Congress Party kana kuti BCP, vamipato reAtile veBotswana Patriotic Front kana kuti BPF. Bato rinenge rakunda nhasi richatungamira nyika kwemakore mashanu anotevera. Nyaya dziri kutariswa nevari kuvhota dzakawanda sekunyanya yemamiriro eupfumi. Pavanhu mamiriyoni maviri nechidimbu kana kuti 2.5 million, vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% havana mabasa. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete ndo vari kutarisirwa kuvhota. MuBotswana mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuteverawo zviri kuitika munyika iyi sezvo zvine chekuita nemagariro avo munyika iyi. Gogo Miriemura Mbwi vanobva kukwekwe avo vanorarama nekuruka vhudzi muguta reHaburoni vanoti tarisiro yavo kuona vaMasisi vachikunda.
Chikumbiro changu ndechekuti vaMasisi kana vachinge vahwina ngavataure neshamwari yavo. Shamwari yavo igadzirise zvinhu kumusha, tidzokere kumusha, toda kunogarawo pamusha dzedu. Ndinemba ini kuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kugokwe vaPatrick Nyamadzavo vati vaMasisi ndivo chete vanonzwisisa namwe zvizvarwa zveZimbabwe.
Yangu baba ndiye kuti zvirambe zvakamira sei. Zvotina Masisi vakanzi vapinda vaUDC hationi tichiramba tiri muno takagara pano patiri panapa vozi mashoko avo vanotaura asi iwaya.
Asi amai Sylvia Aaron avo vanotengesa panokwirirwa mabhazi muguta reHaburoni vaudza Studio 7 kuti vachagamuchira chero chichabuda musarudzo dzanhasi nekuti Mwari ndo vanosarudza vatungamiri.
Kana waine shure yekuda mwana mukomana asi ukapiwa mwana musikana wanga murasi unomutambira. Asi Mwari akakupa kuti mwana mukomana wangozvida kuti unodiri futi unotambira. Saka panguva inoyi takafanira mukadzi akazvitakura takamirira chatichapiwa naMwari.
Sarudzo idzi dzine mutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vakaita seUDC vari kupomera Zimbabwe mhosva yekupindira musarudzo dzenyika iyi. Asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba izvi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of South Africa vaMunjodzi Mutandiri vanoti zvizvarwa zveZimbabwe hazvifaniri kugara zvakabatira uramaoko panyaya yaanotungamira Botswana nekuti dunhu rose rinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Handifungidziri kuti vangave vindictive kumaZimbabweans ese zvavo nekuti vanoziva kuti kana nyika ichiita matambudziko kazhinji kacho anenge achibva kuutungamiriri kwete kumaordinary citizens, mamwe acho anenge achitoriwo mavictim. Saka handifungidziri zvangu kuti zviri kuitika zvinotiudza kuti policy ichachinja yekutambirwa kwemazimbabwens.
Vanhu vanotarisirwa kupedza kuvhota nenguva dza 8 manheru ano, asi zvinenge zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vakaremara vari kuchema chema kuti vari kubatwa zvakaipa pamasaisai kana kuti pasocial media nevasina kuremara, avo vavanoti vanovashora, kuvatuka kana kuvanyaradza mumagurupu akaita seWhatsApp kana padande mutande reX, vachivati havana zvavanoziva nekugona nenyaya yekuti vakaremara. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pahurukuro dzakaitwa nemasangano evakaremara paWhatsApp nemusi wemuvhuro. Vakaremara ava vakaburitsa nyunyuto dzavo vachiti veruzhinji vanotaura mashoko anozvidza vakaremara kana paine hurukuro kana magakava anenge achiitwa padande mutande. Muimbi anozikamwa nezita rekuti Deusta Deutish Muzviba, uyo akaremara gumbo, akati ava nesvondo achishoropodzwa mugrupu remasvingo Hotspot.
Grupu muvanhu anenge achiva zvakawanda aye ichichirema ende muimbi, kuimba hakuna kwakobetsera. Plus chero kwazobetsera muvanhu avatereri chirema vakutaura futiwo mashoko iwawo ekuti munhu wemusikana vanhu avarori munhu akaremara ndiani anodaurora chirema chinoimba.
Muzvare Agnes Gurune vakati ivo nevamwe vavo vane usope vanosangana nematambudziko aya. Vakatiwo pane izvi revamwe baba riri kutenderera pamasaisai richishora vane usope.
Vane mashoko avakataura atotenderera pasocial media okuti hatina mati nevanhu vane usope, vanhu vakamenyewa, isu chinamato chedu chichidzika, hachina kumboti tibate musoro vanhu vakamenyewa ivavo. Saka ivaende kuti izvozvo izvozvo zvinotibata, zvinotiremera.
Mumwe mushandisi wemasaisai asina kuremara vaEfrem Guyo vanoti vazhinji vasina kuremara vanoita izvi nekusaziva mashoko ekushandisira vakaremara.
Pamwe pacho tinenge tisingatozivi kuti zvatinotaura zvinobata-bata vakaremara. Pamwe tinenge tichiti tiri kutamba, hativashori, tichida pamwe kutori kusaziva chaiko.
Vanorwira kodzero dzevakaremara kusangano reZimbabwe International Disability Amalgamation Trust kana kuti ZIDAET, Ishe Chimbani Magudu, vakafa Mugwadi, vanoti vasina kuremara vanoda dzidziso yakasimba kuitira kuti vasashoropodze vakaremara pamasaisai.
Kuremara hakusiko kukonewa. Munhu akaremara anogona kutoita zvikurusa kudarika vasina kuremara.
Nyanzvi munyaya dzemutemo vari Gweta vamadhokuchivasa vanoti nyika ine mitemo inochengetedza kodzero dzevanhu kusanganisira vakaremara padande mutande. Nekudaro vanenge vavhiringidzwa vanofanira kumhanara.
Hongu kune mutemo unonzi Cyber and Data Protection Act. Mutemo uyoyo ndiwo mutemo wakaiswa uchiisirwa kuti munhu anenge achiona sokuti anenge atyorwa kodzero dzake atukirirwa kana kuti pashandiswa nzira dzaanoona sokuti hadzidzo matauriro anenge akanaka pachiiswa zita rake mukati, anokwanisa kunge achienda kundosungisa munhu anenge aita izvi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vange vasingadairi nhare yavo. Asi vanomirira vakaremara mudare resenate amai Anashiri vanoti
imhosva kushungurudza munhu, kudzikisira munhu nokuti akaremara. Hapana munhu ari pamusoro pomutemo, saka bumbiro redu rinotichengetedza chose.
Vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vanokokera hurukuro kana makakava vanofanira kuita izvi vachichengetedza kodzero dzemunhu wese kusanga anisira vakaremara kuitira kuti pasashandiswe mashoko anozvidza vamwe. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro weStudio 7 makadi zvenyu vana mukoma Jonga. Ya, ini ndinoda kutaurawo zvinhu zviri kuitika kunharaunda kwedu. Ndiri muno muSouth Africa asi kumusha kwangu kuZimbabwe paGokwe Chief Njelele muri kuitika zvimwe zvinhu zvakaoma izvizvi. Chief Njelele vapinda kungotora mombe dzavanhu. Studio yako ikaita mhosva isina chunhu kunotobva zvinhu pauri. Ndichitaura kudai pane vamwe mai vanhu mwana wavo akaita mhosva, mwana uyu wakura anotova nemufa wake. Asi pasina vanhu, pasina chii, akatuma mapurisa avo kuzotora mombe dzaamai avashanu. Zvezvivi vari kufamba vachiinda kumutemo, asi mutemo unoti hai, hakuna muZimbabwe munhu unoripira munhu wakura. Saka mapurisa oti ndai mutopiwa tsamba yakatonga yachona, munyore kwetsamba na mutemo oti munyore kwetsamba na Njelele kuti tione matongera akaita. Njelele uya unoramba netsamba.
Ayo, ringaiwo mameseji edu maanenguva musikamaverengi. Ndoda kutaura pamusoro peana mukoma Shadrick Shava vari magavhumeni avo naana July Moyo. Mari iyoyo vanotora hatina mabasa isusu. Imari yegirandi inofanira kupuwa ana mbuya vakura nevana vanonga avo vasa vanoenda kuzvikora vasingakwanisiwo kuwana mari yekubhadhara chikoro. Ivo vane vanogara pamusoro pemari, voyazve kutora mari iyoyo. Vapedza vanondorwa kuti masankisheni ngaabve, ivo vechiita masankisheni zvane zuro chaiye chaiye.
Hey, vanhu radu pastudio 7 murisei, muri yeZimbabwe mese murisei. Haini, ndiri kuMozambique, ndiri kupinda ndichitora zviri kuita baba Munangagwa ari kuema neferedimo kuno kuMozambique. Ive isusu kunino tiri kuchema kuti feredimo ari chaidi manje amunangagwa anondoti ko eiema neferedimo. Chiini chemunorwira kuno kuMozambique? Muri kutadza kugadzirisa kwenyu kuZimbabwe. Chiini chemakanasira kuZimbabwe meuya kumosha Mozambique? Munangagwa musadaro.
Madiko mukoma Jonga mutare namugeza. Zano PF munhu
kwete vanhu.
Vanhu veZimbabwe havadi Zano PF, but Zano PF munhu. Tikati vanhu tinenge tanyeba. Hauka mukoma Jonga kuti Zano PF inotorwa kuBotswana, kuSouth Africa, kuNamibia, kuMozambique. Hauka kuSouth Africa kunongodzi Zano. Zano PF, Zano PF iri kupindira manyaya dzezvematongerwo enyika. Takazvona zvaitika kuMalawi. Zano PF iri kupindira. Chii Zano PF? Sei vamunangagwa vasingadzori boka rekwavo kuti imi siyanai nazvo? Vamwe takavaona vachibuda pama TV tavhotera Felerimo. Hei, isusu veZimbabwe tinototenda nekuti tavhotera Felerimo, tinoda zvinhu zvaka. Sei muchibuda pazvinhu zvakadaro muchiona kuti nyika yenyu magara hamusati magona kuigadzirisa, but muri kubuda pamaTV?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu kuno kuStudio 7 hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tozokorera zvakare nhamba +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Vateereri, muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi, apo tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tiri kutaura nezvenyaya yesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nechipiri chinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorera zvakare nhamba +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi amai Kamala Harris vopeta zvirongwa zvavo zvekutsvaga rutsigiro. Nhasi takupai hurukuro yataita namuzvare Teresa Dangwa avakavhota kuNew York. Hurumende yotanga chirongwa chokupa vanhu mari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Standikile Muhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7, ngolwesithathu mhlaka 30 kuMfumfu 2024, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Donald Trump ni populist. Ama populist ilawandla wana ba appeal to people's emotions. Kodwa ke singathi yalandzela uKamala Harris akwenzayo ikuthi uyawezama ukufaka ama facts.
Iqhubeka ngela phambili imkhankaso wekhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Bengicabanga ukuthi kuza kube kule line, but ngifice kungelani cho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Odabuka izibapho yohlala kwele Melika uthi usevotile. Nguqhutshwa ukhetho kwele Botswana abaphikisayo besithi eZimbabwe lingenela kakhulu ukukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umnumzana Donald Trump izolo onqintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party uchodoze omunye wakhe umnumzana Donald Trump izolo ngezahlakalo ezithile lokuziphatha kwakhe wathi yena nguye ongabusa ngcono nxa kuqathaniswa laye. Ukhulume amazwi la emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabantu eWashington DC izolo kumbiko abamkhankaselayo abathi ngokugqiba inkulumo yakhe owe closing arguments. Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese ePennsylvania izolo lemzini wakhe eMar-a-Lago eFlorida lapho laye achothoze unkosikazi Harris ngamabala ethukayo akhomba ukuthi uyehluleka umsebenzi. Ababili laba lama running mates ababasekelayo baqhubeka ngemkhankaso yabo lamuhla. So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu lantathu i-53 million kuhlelo lwe-early voting phambilini koluzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo webhoard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngamafitshane uDonald Trump yipopulist. Ama-populist ilawandla abana ba-appeal to people's emotions. Ukuthi khona yena uzazama ngazo zonke indlela ukuthi athabise abantu ngenkulumo ethize engabe mhlawumbe izakwenza ukuthi labo vele abalezondo ngezinto ezithile bahlokome basukume baye phambili. Kodwa-ke singathi siyalandzela uKamala Harris akwenzayo ikuthi uyawezama ukufaka ama-facts. Ama-facts kwesinye isikhathi abantu abalandela i-politics kabalandeli kakhulu kabathandi. Bona baye befuna into abathi nxa bayizwa ngaleso sikhathi ibakholisise. Kungakhathaleli ukuthi in the next 5 years, in the next 10 years kuzahamba njani. Singakhumbula ukuthi uDonald Trump ukhuthaza kakhulu ikakhulu into zembhobho, into zokubadlulula abantu bakwezinye izizwe mbeizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zingene. Konke lokho into ezithabisa abantu abazibiza ngokuthi bangama-Americans. But iqiniso elikhona ukuthi i-America iveli lilizwe elabunjwa ngabantu abavele ezindaweni ezishiyashiyeneyo. So abantu bona abazibiza njengokuthi bangama-Americans, truly Americans, bazajabuliswa imbiko ka-Trump. Ikakhulu ngakhayela abantu abamhlophe bayakuthanda kakhulu ukuthi bona bangaze basondela lapho kulabantu abamnyama khona, lapho kulamandiya khona, lezinye izizwe nje abazibona ngazantu azi-inferior kubo. So yibo bona laba abantu abazathabela imbiko ka-Trump. Kube sokusithi laba abazama ukurizina abakhuluma ngento eziqondileyo abalandela uKamala Harris bona labo bazamlandela ngembiko yakhe abayibonayo ukuthi umuntu lo ukhuluma into mhlawumbe engabambanisa isizwe. So khonaphana-ke sokungaba ngutshikile obhanqa kusiyafika ekugcineni kube sokusehlukanisa wona ama-electoral colleges lawana kumba ama-swing states ayiwo ajayele ukuthi abangela ukuthi ngubani ozakhokhela i-America.
Abasekeli balaba abancintisayo ama-running mates bangaletha mthelela bani kumpomela yalolu khetho? Sesibala labanye njalo abasekela laba abancintisayo ababa-endosayo.
Nxa sinanzelela ama-running mates abo bonke bobabili asibo bantu esingathi khona bale force kumbe baphula ama-masses kangako. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ababasekelayo bobabili bangaba le influence. Singathatha umzekeliso uDonald Trump ulo Elon Musk. Elon Musk is a billionaire, umuntu osomabhizinisi omkhulu kakhulu owaziwa ngabo Starlink, owaziwa ngabo Tesla, njani njani izimoto zakhe leziyani. Yikho ngisithi mina uTrump usehlangothini lwabo somabhizinisi abaningi njalo bangamsekela, kubalisa abantu abanjengabo Elon Musk, ngoba vele bona ngama-capitalist kusiya ngale. So wonke ama-capitalist labantu aba-capitalist minded bazabasekela. Kube sokusithi ngapha ehlangothini lwama-Democrats ungananzelela basekelwa kakhulu ngabantu asebeke ngaba ngabomongameli. Ungathatha for instance umzekeliso wokuthi uBarack Obama uyakhuluma kakhulu edinga usekelo lukaKamala Harris. Uthathe uJoe Biden ongumongameli kathesi uyakhuluma kakhulu esithi uKamala Harris kathole usekelo. Clinton obani bani basekela ama-Democratic candidates. So konokana lakho sokungabangela umthelo omkhulu kakhulu ukuthi uKamala Harris la egcine njani, egcine ethola ama-votes wawina. Kube sokusithi ngale sayidini lama Republicans ungananzela okukhulu kakhulu ukuthi those are business people. UTrump ekhuluma ngokuthi let's make America great again, bona bakhuluma ngokuthi great in the sense yokuthi iAmerica yiyokumele ibuse umhlaba wonke, iAmerica yiyokumele ibe ikhonke umhlaba wonke in terms of ama-wars, iAmerica yiyokumele yenze lokhu lalokhuyani okudominatayo in terms of dominating other nations, umbe kudominate amanye amazwe. Kodwa ngapha kuma-democrats bakhuluma ngobumbano ukuthi abantu asithuthukiseni i-health, asithuthukiseni i-social service, asithuthukiseni imiholo yabantu, asithuthukiseni amapentshini abantu, asithuthukiseni ukufunda kwabantwana ema-universities. Konke lokhu yana ngumkhankaso wama-democrats okuyabe kukhankaswa ngo-Obama, okuyabe kukhankaswa ngo-Joe Biden labanye abangabe besekela uKamala Harris.
Lo mnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ekobulawayo. Silokhe sikudaba lunye. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi usevotile kusigaba sokhetho okuvotwa lungakakwenza lungaqhutshwa ukhetho i-early voting. Unkosazana Teresa Dangwa uhlala edolobheni le-Albany e-Upper State e-New York uxoxa kabanzi ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibe ngicabanga ukuthi kuza kube kule line, but ngifice kungelangitho line, ngafika ngangena within, ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Bekunjani ukuvota khonapho?
Kube kuchaza, ngifunde ezinye izinto, ngiyabona sekuyingeke esikhathi ngivota elizweni leli. Ezinye izinto bengaqaphelanga, angizibonanga kumbe sengikhohliwe the last time, kumbe vele akwazi paying attention nge-excitement. But this time ngibeng paying attention, ngithe ngingena bayakubuza ukuthi ibizo lakho, ubanike ibizo, bekube bese bekhangela kucomputer and then bebe sebekunika ukuthi nguwe yini lo, i-address yakho yini, ngakuyikho sayina. Ube ususayina khonapho kucomputer, usayina khonapho mtshina i-printer sivela i-printer i-ballot yakho. So uyabo expect ukuthi uzafika kula mabhokisi alama ballots and all that. It's printed on demand. Ube kuprintela bekunika. Ube kunika khonapho bayakunika even ingalaluthi phongo kuba lama list abantu bangkhona abavotelwayo. Ibe kunika ikufoda and then ubusuzingenela lapho ukuvotwa khona okule secret yakho akula omunye umuntu abasebenza khonapho kabavunyelwa vele ukubaduzani lakhonapho. Nxa ulombuzo bayabuya abasabambi iphepha lela ibhalothi abasalibambi vele ngimangele, abasalibambi ngoba mbele ngilomu ubuzo bese ngibuza umama lo wathi hayi awumelanga ngilibambi. Umbuzo wakho ngo-1 sengimtshengisa usewukhangela engabambanga iphepha lami. Ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota then uyayingenisa kumtshina ukuthi kuyobalelwa kumtshina. Umtshina wona lo kuyabe kulo muntu ome khonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise uthe ekunika ama-instruction kalibambi kalikhangeli kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangela ebeseli ubusulingenisa kumishina ubusuqeda ekunika okuyibandi kwakho ukuthi awuvotile ubusungena ubusuphuma bani.
Ye, nxa sukhangela ke khonapho kule mbuzo eyabikhona khonapho ke ephepheni lokuvota ibe kule mbuzo emnengi kanganani njalo iphendule ngesiphangiphangi yini?
Imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot kube kulombuzo owodwa okuthiwa liyavuma yini ukuthi umuntu ebe lama-rights akhe regardless yokuthi ungumuntu onjani in terms of health care, ongumfazi kumbe oyindoda, liyavuma yini ukuthi sibe le i-New York State like labana ba tetsa bazi tibona ka bakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana ayikho iwumbuzo bekhona
singathi ke nxa uphendula umbuzo nalowo akula umuntu kade kudonsa nje sithi hayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeni
ngisho nguyumbuzo onyibuzo engumbuze umama yena lo sithi bathi bengiqhubela iphepha ibalot basebe sithi ngemuva kulombuzo and then ngasenze sithi umbuzo wani so ngisengikhangela sengitshengisa sesithi ngingazwisisanga ukuthi u-10 ngoba ngithe u-10 wasesithi khangela ibhaloti yakho ukhangelise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wasesithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani bephongekungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwebhaloti
ye nxa sukhangeleke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala eZimbabwe
kwehlukane ngoba nxa esisizwa abantu bevota ekhaya babe kube kulomsindo abantu bechaywa kuyenza izinto eziningi last year bengikhaya bevota angivotanga zangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba so ngabo ngaba le time yoku-experiencea ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya so ngoba ngahlala emazweni for a long time so ngithe ngingena khona laphana obaba ngoba sebekhulile hhayi babavumela bayabavumela ukuthi befike bengami emlayinini which is really good abakhuleyo labantu abangama-disabled hhayi labagulayo hhayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayinini so bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule tafula eyezanu p f kuthiwa buyanini lalapha abantu abavotileyo buyanini lalapha lisitshengisa ukuthi umuntu wenu ukuthi livotile and then libhalise ibizo lenu otherwise alisoze libe lama-implement
lo nkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Albany apha New York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uza kulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Kulaba hlala emadolobheni abathi kabakatholi imali eyabiwa nguhulumende yokuthenga ukudla ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala enkulu edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uhulumende uthi usenike imali yokudla abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola eMelika i-28,700 emadolobheni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangakatholi imali eholiswa nguhulumende bathi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende osalesikhathi eside edembisa ukuba uzanika abalambayo imali yokuthenga ukudla. Uhulumende wabika ngompandula ukuba kulezigidi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu 154 million Zimbabwe gold eyokuqhuba uhlelo lolu kodwa kukhanya beyingcosana asebethole imali le emadolobheni okulabalambayo abafika phose izigidi ezimbili 1.7 million. Okwamanje uhulumende uthi kulezigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika 13 million US dollars eyokunika abalambayo. Lokhu kukhulunywe ngumnumzana Jenfan Muswere, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko izolo eHarare kusanda kuqhutshwa umhlangano wabaphathintambo bakahulumende.
The distribution of funds to beneficiaries Sesi nigeza abantu abafika 28,000 ukudla emadolobheni kuze kube lilanga lanamhlanje.
Amazwi la asekele ngumphathi ntambo obona ngenswelo zikahulumende umnumzana July Moyo othi ukuguquka kwesisindo semali sekuphazamisa ukuphiwa imali kukaZulu emadolobheni.
At first we benchmarked with $8 US
Uhlelo lolu sinikeza umuntu wonke olambayo i-$8 kumuli elabantu abahlanu sibanikeza i-$40 sisebenzisa isilinganiso samaziko.
Umuntu munye ngamunye unikwa amadola ayisishiyagalombili. Amadola eMelika, $8 iyimali yohlobo lweziki. Kodwa emavinkilini imali le iphungukala ngengxenye ngenxa yokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold. Omunye wabakhala ngendlala othi kayitholi imali le ngumnumzana Onias Shoko ohlala eWarren Park.
Siyakwemukela kunjalo ngani ngoba beggar is not a chooser.
Umnumzana Farai Sikoto oleminyaka yokuzalo engamachuma isithupha 60 ohlala eMfakose ukusimo esifanayo.
I-10 kg empupu $7, amaveji 50 cents, so ma unikeza amabhandulo ayi 2 plus i-10 kg izophila kanjani?
Kulabanye asebethole imali le kodwa abakhuluna ngokuthi ingcosana. Umnumzana Reinhard Dube oemavuku ngomunye wabo.
Ngancedisa laphana nalaphana but $8 will last me per week for some days. But yabincedisa isikhathi sangkhona. Imali of course angeke uyidobhe. Imajority ungakhangela ama-$8 ona layo asebenza ngabantu per day in town. Awola abantu abarhola imali ene.
Kulabantu eZimbabwe abafika phose izigidi ezilithumi abadinga uncedo lonyaka ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo. eZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika ekuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele-Israyeli lithi abantu abahlala eBeqaa Valley kwele-Lebanon kumele besuke ngokutshetsha ngoba lifuna ukuhlasela iHezbollah kuleyo ndawo. Ele Israel lenza ukufana lisanda kungena iGaza nyakenye liqala ukulwisana leHamas. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abe-Reuters bona babika ukuba sokukhankaselwa ukhetho lwamalunga edale lephalamende, impumela yalo elakho ukuguqula indlela okubuswa ngayo kwele Senegal, ikakhulu kunganqoba abaphikisayo. Elebotswana namhla liqhube ukhetho lokudinga uhulumende omutsha. Umongameli Mokgweetsi Mosisi esithi abantu abaningi bazamvotela ukuza kwenza ukuthi angene kwisigaba sakhe sesibili sokubusa i-second term. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMasisi uvote esiqinkini seMoshupa ongamakhilomitha amashumi ayisithupha usuka esikolweni eHabroni. Eqeda ukuvota uMasisi uthe uleqiniso lokuthi ibandla lakhe leBotswana Democratic Party, iBDP, lizanqoba ongasuye ube lwesidingo sokubumba uhulumende womanyano.
You know what? I don't know where you get this fashion about politics. You must tell me this way.
Ranti likuthatha ngaphi ukuthi kungaba lohulumende womanyano? Siza kudla abantu. Ye kungaba khona ukuthi kube lokhulumende omanyano ngomthetho kodwa ngiboni lokho kusenzakala.
Ukhetho leBotswana luqhutshwa isikhathi isimo somnotho singamanga kuhle kubanga ukungathengwa kwamatshe aligugu enjwayo amadayimani. Umnotho welizwe leBotswana ugxile kakhulu umadayimani. Amabandla aphikisayo bachothoza leBDP besithi lehluleka ukuphatha kahle umnotho. IBDP sibuse phose eminyaka amashumi ayisithupha i-58. UMasisi uthi bayavuma ukuthi kumbalwa okumele kulungiswe kwezomnotho.
The challenges are clearly outlined in a lot of documentation here.
Njengebandla siyavuma ukuthi kulemgoqo egoqela ukuswelakala kwemsebenzi kanye lokugxila kakhulu komnotho kumadayimani okunye ngokwemvelo okunjengokuguquka komkhathi. Kodwa siyenza konke okusemandleni ukukulungisa.
Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo ele-Umbrella for Democratic Change umnumzana Duma Boko yena uthi sesitshayile isikhathi se-BDP. Ibandla leli lithi iBDP kaMasisi isebenzisana nelizanu PF ukuqilibezela kukhetho lolu kodwa amabandla omabili ayakuphika lokhu.
Abantu sebezwile imilayezo yethu sebekubonile ukuba kulungile ukuthi bakhiphe ibandla elibusayo embusweni.
Kusenjalo imbono yabeZimbabwe leBotswana idabuke phakathi ukuthi kambe ukhetho lolu lungabe lusitshoni kibo, ikakhulu kukhangelwe ikusasa yabo. Umnumzana Sifa Sichuma okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe leBotswana uthi vele uma kulokhetho ungumuntu okuza kuba lungahlaliseki.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba nozangena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olithole libuza.
Kodwa umnumzana Nick Hurekure owabumba inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe leBotswana uthi kaboni ukhetho lungaphazamisa inhlalakahle yabeZimbabwe.
Upcoming elections, in my opinion, should not.
Angiboni kungadala ukungahlaliseki ngoba kade sabona ukuthi ukhetho lubuya ludlula kweleBotswana kungabangela ukuthi kube lotshintsho kakhulu kumthetho ephathelane labo kuzama.
Kulabanye ababeyizalwane zeZimbabwe kodwa sebathatha incwadi zokuba abeBotswana eye-citizenship abavotela muhla kukhetho. Omunye wabo umnumzana Kwanelo Mhlophe ovotele eMoshupa lapho kuvela khona uMasisi. Mhlophe wake wavota eZimbabwe uthi kuningi leZimbabwe elingakufunda kweleBotswana.
Ngapha is a bit different. Lapha ama-elections akhona they are just free. Akhululekile sibili. Ungabhoda around you can find abantu becampaigner be-exercise their constitutional right.
Indawo zokuvotela zivalwe ngehola yesikhombisa. Impumela yokhetho lolu ikhandelwe ukuqala ukubikwa kusukela namhla ebusuku kusiya ngolwesine ekuseni. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ikomiti yePhalamende yakwele South Africa ebheke ngezempila kahle ithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo ziselatshwa izibhedlela zikahulumende wele South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu udaba eseJohannesburg.
Ikomiti le ithi izibhedlela lamaklinika kahulumende kwele South Africa kudonsa nzima ngenxa yezizalwane zakwamanye amazwe eziza kulele zizodinga ukwelatshwa. Ilunga lale ikomiti njalo engowebandla leDemocratic Alliance, unkosikazi Michelle Clark, uthi ngenxa yokuthi umthetho weSouth Africa awuvumi ukuthi umuntu osengena esibhedlela edinga usizo abuyiselwe emuva, kufanele ukuthi nxa abokuza laba sebelatshiwe kuthunyelwe ugwalo lwenhlawulo kuhulumende wabo. Uthi lolu daba kufanele lwekhulunywa ngalo emhlanganweni wehlanganiso yamazwe asezansi yezwekazi le-Africa, i-SADC.
Certainly, if doctors are referring patients from neighboring countries simply for health,
nxa odokotela bakwamanye amazwe bethumela izigulane zabo kwele South Africa, kufanele kube lendlela yokuhlawuliswa ohulumende bamazwe abasuka kuwo.
The treatment of that patient from our neighboring countries where patients have been sent to our hospitals.
Ukubhidlika kwezempila kahle eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi labafuna ukwelatshwa bangene kwele South Africa lapho abafika belatshwe khona mahala ezibhedlela zahulumende. Umkhokeli kahulumende wesabelo seMpompo esingcelelane leZimbabwe, unkosikazi Poppy Ramathuba, usekhulume wazo watsha elizwi ngalolu daba esithi abeZimbabwe abazobiletha labazokwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo bagcwele kulezi zibhedlela osekusenza zehluleke ukwelapha izakhamizi zeLimpopo. Layeke uthi kufanele uhulumende babantu bokuza laba bahlawule indleko zokwelatshwa kwabantu babo.
You can't have somebody who is not living their own country just to come.
Akulunganga ukuthi umuntu alimale khonale elizweni lakhe asukume agijimele ngapha eLimpopo ukuzokwelatshwa, kukanti lathi silazo lapha izigulane ezilindele ukwelatshwa.
Whereas in South Africa we equally have our own challenges of people waiting for operations to be done.
isizalwane sakwele South Africa njalo ubona ukuqoqo kwenhlelo zebandla lesofa sonke party umnumzana Freeman Bengu uthi linyathelo lihle kakhulu elihlongozwa ikomiti ezempila kahle.
The health system in South Africa is overburdened by Zimbabweans, it's overburdened by Mozambicans, it's overburdened by Abasutu. So I think it's the right way, and it's about time government start billing our foreign neighbors of whatever we are doing for their citizens in South Africa. Maybe the issue should be also be extended to the issue of deportation, you know. Maybe countries need to also now start paying for a deportation of their illegal immigrants in South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo sezethule imbono ehlukeneyo ngenkuthazo yekomitee yempila kahle le. Umqondisi enhlanganisweni ye Phoenix Foundation of Zimbabwe, umnumzana Dumisani le, uthi vele kungumlando walamazwe ukuhlawulela abantu bawo.
Kungumkhumbulo omuhle, ngumcabango omuhle kakhulu owenziwa yigovernment ye South Africa. Kodwa ngapha ehlangothini leZimbabwe kuzaba neproblem ngoba igovernment yeZimbabwe ayisoze iqhubeke ibhadala. Ingaqala ivume kodwa ekugcineni ayisoze ibhadale. Uhulumeni weZimbabwe uyaziwa ngokuba ngumuntu ongabhadala isikoloni.
Umphathi ntambo kaTha lwezempila kahle kule South Africa umnumzana Aaron Mtswaledi laye uke waluphatha lolu daba ngenyanga ephelileyo. Esithi okwenziwa eZimbabwe kufana nobaba othuma abantu bakhe ukuthi baye kudla komakhelwane. Le inkulumo ephendulwe ngamazwi entukuthelo esikhulumeli sikahulumende weZimbabwe umnumzana Nick Mangwana yena ubhale ehlelweni lwezokuxhumana ku-X esithi inkulumo kaMtswaledi le ilokhu cwasa ngobuzwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguthuso Khumalo.
Live talk lamhla ukhetho lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sixoxa ngokubuyiselwa ekhaya uxolo sixoxa ngokhetho lweMelika lapho esibona abancintisayo unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump bekhankasa begqiba imikhankaso yabo le ngoba uhlelo lolu luzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uqhutshe ukhetho kwele Botswana abaphikisayo besithi eZimbabwe liyangenela kakhulu kulolo khetho. Sibone njalo ihulumende weSouth Africa esithi bekuyiparlamente eSouth Africa isithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo zingelatshwa ezibhedlela zikahulumende weSouth Africa. Njalo bathi lokhu bafuna ukuthi kukhwezwe kumanyano weSADC ube yiwo olawula lokhu ngoba izizalwane zeZimbabwe ziningi okokuthi sezibangela ukuthi ele South Africa lithwale amagabha avuzayo ngoba lalo lilabantu babo abafuna ukuthi belatshwe. Sizwe njalo imbono ngokhetho oluzaqhutshwa eMelika ngolwesibili ngeviki ezayo lapho abakhankasayo ke asebegqibe umkhankaso yabo ngalokho abathi ngama closing arguments ngesingisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi lingahamba ku-voandebele.com ukuze lisilalele. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.